Nyanzvi munyaidze utano dziroti mushonga wekudzivirira COVID-19 uyo uri kutanga kusvika kubva kuChina unofanira kutevedza gwara rinoshandiswa pamishonga yese inouya munyika rekuti unotanga waongororwa kuti unoshanda sei muno muZimbabwe zvichienderana nemhando yeutachiwana huri muno. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mushonga usati watengwa nyika kuburikidza nebazi reutano inotanga yaongorora kuti mushonga uyu wakagadzirwa sei kunyika kwaunobva uye kuti zvawakashatira ndezvipi. Vati panouya mushonga uyu munyika unofanira kuongororwa sezvo wakagadzirwa kudunhu repasi rino rakasiyana neZimbabwe.
Kana stadhiyo yapera then sezvakaita South Africa vakaita stadhiyo vakana kuti vaccine yavanga vatora yekwaAstraZeneca yanga isingashandi zvakanaka. South Africa nemhaka yemhando yeutachiona hwavanawo ikoko, saka vakabva vachinja, vari kutochinja. Ndozvatofanira kungoitawo munomu, nekuti hatizivi utachiona hwatinawo, hatizivi kuti South Africa hwamunhu here, hatizivi kuti isu tinedowo varienti yakatangira muZimbabwe here, isiko kusouth Africa nekuBritain nekuBrazil. Zvese izvozvo hatisati takuziva, saka tofanira kuita mastudies edu. Kana tapedza izvozvo togadzirisa nyaya dzelogistics and so forth. Nyaya yepraise hatingaisiye kunze yakakosha, mutengo wakakosha. Zvinodhura nezvakati chipeiwo tichiona tichienzanisa kuti maadvantage nemadisadvantage ndeapi.
VaMadzorera vati ongororo iyi inogona kuitwa mukati menguva pfupi sezvo denda recovid-19 riri kupararira nekukasika. VaMadzorera vati pari zvino havana ruzivo rwekuti izvi zvakaitwa here kana kuti kwete sezvo hurumende isiri kubuda pachena neurongwa hwayo. Dr. Peter Mataruse vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti Medicines Control Authority of Zimbabwe ichaongorora mishonga yecovid-19 sezvainoita pamishonga yese inopinda munyika sezvinodiwa nemitemo yakaita kuti bazi iri riumbwe munyika.
Mavhaccine vasati apiwa vanhu, tinotesa, Medicine Control Council inotesa kuti mavhaccine vacho ari sefi here kuvanhu vedu isusu muno Zimbabwe, ari efective here nerezvopiwa vanhu. Saka dati ndi medical control kanzi yedu iri zeri sara njisi zekutisi hatifani hundi.
Vati ongororo idzi dzinogona kuitwa kunyange hazvo mushonga watove munyika. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatsinira mashoko emamwe machiremba vachiti paramende inotarisira kuti bazi reutano richavapakurira zvizere nemusi wechipiri pavanotanga kugara dare reNational Assembly. Mukuru weMedicines Control Authority of Zimbabwe vaRichard Rukwata vativo vakapa hurumende mvumo yekuunza mishonga yeCovid-19 munyika mushure mokunge yatevedza zvese zvinodiwa pasi pemitemo yenyika pasi pechibvumirano cheZimbabwe COVID-19 National Development and Vaccination Strategy. MCAZ inopa mvumo yekuunza nekushandisa mishonga iyi mukati memazuva mashanu ichinge yapiwa umbowo hwakaita sekuti mishonga iyi yakanyoreswa munyika dzayakagadzirwa uye kuti yakanyoreswa nesangano reWorld Health Organization here kana kuti kwete. Vati panofanira kuitwa ongororo yekuti mishonga iyi haikanganise vanhu here. Vati kunyange hazvo ongororo dzakadai dzichikwanisa kutora nguva yakareba dzinokwanisa kuitwa mukati memazuva manomwe sezvo mishonga iyi iri kushandiswa zvechimbi chimbi. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati hurumende yakatevedza zvese zvinodiwa uye vari kutevedza unyanzvi hwesainzi pamatanho ese avari kutora. Hurumende yanga yavimbisa kutitumira urongwa hwayo panosvika mishonga iyi nemuvhuro asi yanga isati yaita izvi pataenda pamhepo. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kugamuchira mushonga weSinopharm inosvika mazana maviri ezvuru nemusi wemuvhuro painosvika munyika ichibva kuChina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.